Yesu simba rangu muri
simba rangu muri simba rangu unodi basimba
Yesu simba rangu
Manheru akanaka vatereri ini ndiri Tanono Kawande pari zvino tine umwe wevatereri ane mubvunzo waanoda kuti utsanangurwe makadiniko ndimi ani uye munoda kuzivei
standinoita kukongware panhau dzechitendero pane vanoda kuhwisisawo kozinoninetsa vanoti havaiti zvevadzimu kana kuti zvechivanhu hazvimo mukati mekunamata kwavo bati paripo pandinawo maprofita ekuchipostori ngati ese kazhinji kuchinzi uyo anofamba nemweya Eriya Johani Pauro Joshua Andiriya saka ndo pandinoda kuhwisisa ipapo pavanenge vachiti Pauro vachikuza kuti Pauro who is this Pauro ndiani Pauro Joshua ndiani Joshua Moses uyu ndiani Moses bozi pakatanga chitendero chavo vana Erija Elisha vanga vafa kudhara saka mweya iyi vari kuitora vari kuiwana kupi mweya vari kukuza kuti Eriya Joshua iri kubva kupi havasi vanhu vakafa here vava kuti iko zvino mweya mutsvene asi vari vanhu vakafa saka iko zvino vakuuya chiti havaiti zvechidzimo havasi kutirova kurovambwa vakaviga mupinyi here
yeyo nyaya kwamuri mufundisi Simango sei zvechivanhu zvichishorwa asi mumakereke tichitaura pamusoro pevakafa vemubhaibheri sevanhu vanotimiririra
tingada kuti tizive chekutanga kuti chii chinonzi mudzimu mudzimu kutaura vanhu vakafa kare vanhu ava vakafa zvinovava pedyo namwari saka maererano noruzivo rwedu isusu vanhu vatema tinoti mwari musika vanhu haagoni kusvikirwa navanhu venyama vapenyu asi vakafa ndivo vanenge vari pedyo naiye mwari saka naizvozvo vapenyu vanonamata kumidzimu iri pedyo namwari midzimu iyo bva yasvitsa zvichemo zvevapenyu kuna mwari ndozvinotendwa nevanhu vanoti tinonamata midzimu
saka kana vekereke vachitaura kuti uyu ane mweya waEriya Pauro kana vamwe vatendi vekare vanenge vachirevei
kana munhu achitaura kana kuti mapostori vachitaura kuti ngana uno mweya waEriya mweya waPauro mweya wanhingi zvavanenge vachireva vanenge vasingarevi kuti mweya waPauro kana kuti waEriya wapinda mumunhu zvakafanana nokuti iwe baba vako vanotamba bhora baba vako vobva vafa iwe wosara uchitamba bhora paya vanhu vanoti uyu munhu uyu uno mweya wababa vake vaitamba bhora asi hakusi kutoreva kureva kuti mweya wababa vako chaiwo vari kureva kuti chipo chaiva muna baba vako chavavo mauri saka vachiti mweya asi kutaura chipo saka kana mapostori achiti iye iwewe uno mweya waEriya mweya waPauro vari kureva pamusoro pezvipo zvaishandiswa namwari kuna Pauro zvava pauri chipo chaishandiswa namwari kuna Eriya chava pauri Eriya waiprofita Pauro waiparidza vhangeri mweya wakanga uri muna Abrahama Abrahama akanga iri hama yamwari ari pedyo namwari saka mweya iwoyo wava pauri ndopavanotaura soko rokuti mweya wangana wava pauri
nai mufundisi Simango pane munhu wakafa here akamuka kuzogara pane umwe munhu
hakuna munhu wakafa anomuka zvaachidzoka kuzogara muno umwe munhu hazvigoni nokuda kwokuti kuna Ruka chapter 16 bhaibheri rinotiudza kekare kuti vakafa vanoenda kunzvimbo yavo havagoni kuzouya kuzonetsa kuvanhu vapenyu
ndinoimba kuti mufundisi Simango vapindura mubvunzo uyu zvakakwana mufundisi Simango tinotenda zvikuru
tinotenda
vatereri ndipo panoperera chirongwa chedu chanhasi kana muine mibvunzo kana zvamunoda kuudzavo vamwe vatendi tumirai mazwi enyu panhamba dzinoti 001-301-919-8140 nhamba idzi ndedze zvechitendero chete ko vechitendero chechimoslem chabhudha neavo vasingabvumi kuti kuna mwari muripiko uyai mutiudze pfungwa dzenyu ini ndini Tanono Kawande ndichiti sarai zvakanaka
Baba, Chibara.